mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 6 chivabvu May 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mukati mezora nhasi vari kudzoka zvakare mukati medare musine nyaya yavo yekutanga yavakapomerwa gore rapera mushure mekunge ivo vati vaabdaktwa hurumende kati hamuna kuabdaktwa, saka taakukusungira ikuti maburisa mashoko ekunyepa.
Vazvare Joana Mamombe naCecilia Chimbiri, avo vakabuda mujeri rechikurubhi usiku hwanezuro, vanotarisirwa kumiswa mberi kwedare redzimhosva nhasi china.
Vaccination against foot and mouth disease atirambi kuti genuine disease irikona kuti ine macycles akawanda ende inouya yombotiza kana maconditions achingaita environment ichingaita kuti inge ichibudikira pamombe pachipfuwo.
Mombe dzakawanda dzofa nezvirwere zvisiri kunyatsonzwisisika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti hapana vanhu vakafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe nezuro. Naizvozvo vanhu vakafa nechirwere ichi vanongove chiuru chine mazana mashanu ane makumi manomwe nevana 1574. Vanhu makumi matatu vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yokudzivirira covid-19 muZimbabwe vave zviuru mazana mana nemakumi matanhatu nechimwe chine makumi maviri nevatatu 461,023. Kubva zvatanga covid-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvishanu zvine mazana matatu ane makumi mashanu nevanomwe 38,357. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvisere zvine mazana masere ane gumi nemumwe 35,811. Mumiriri weHarare West mudare reNational Assembly muzvare Joana Mamombe pamwe nemutevedzeri wasachigaro wevechidiki muMDC Alliance muzvare Cecilia Chimbiri vave kudzimba dzavo mushure mokubudiswa mujeri rechikurubhi nezuro usiku. Umwe wemagweta evaviri ava vapaida Moyo Saurombe vanoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaudza Studio 7 pavabva kuchikurubhi kuti Mamombe naChimbiri vachamiswa pamberi pedare redzimhosva nhasi china pamusoro penyaya yavari kupomerwa yekuti gore rapera vakataura manyepo ekuti vakange vapambwa izvo zvinonzi zvakasvibisa zita rehurumende. Tabata vasaurombe kuti tinzwe zvizhinji.
Sekuzakomgadai makamuri kuita nezuro Joana naCecilia vakapiwa ivo bill kudare High Court panyaya yevanga yavari kunemerwa yekuti vakaungana ivo munguva dzecovid mushure mekunge vaadresa media panze pedare remagistrate court. Vari kubuda ivo kunopa rutsigiro kuna vamakomborero arosivishe zvakasakisa kuti vasungwe nemapurisa vanga vagara mujeri kwemazuva anokwana yokuita 62 kana kuti 2 months vari mukati metrongo. Saka dare raikoti vakavapa bill nezuro kwatakazokwanisa kuti tiende kuchikurubhi tikanovagashira mukubuda kwavo kwangu vari kuita mukati metrongo.
Saka pari zvino vari kupi?
parisi nuvari kuzibadzao nukwa waku chungwa wari vachiri mukati mematarizi mosha kwa wari kuyenda kuti vanotungwa mumba mosha dzavo dzavari kuninirwa nestate
ko utano hwavo vese hwakadini
sekusi wakwa munoita Joana anga asiri kunzwa musha akatombeswa muchipatara ari mukati metirongo saka vanhu vachiri kutaswa nana chiremba sekuru kuzwa kwamunogona muchiita kuti tirongo aisi nzvimbo zviri kunzvisisa kuti vanhu vagare saka pautano hwavo vari kutariswa nana chiremba kuti vaonekwe kuti vakadini uye Joana achiri kuti atariswe mushure mekunge arwara masondo maviri apfuura
chamatarisana nacho iko zvino izvi ndechipi uye ndezvarini
vachiri mukati medare mukati mezora nhasi vari kudzoka zvakare mukati medare muchine nyaya yavo yekutanga tanga yavakapomerwa gore rapera mushure mekunge ivo vati vaabductwa hurumende kati hamuna kuabductwa saka taakukusungira yekuti maburisa mashoko ekunyepa yekuti maabductwa ari kusimbisa hurumende saka ndonyaya iri mukati medare iko zvino iri kuti parurwe asi pane nyayawo dziripo dzizvavazvava zvinotanga zvaitwa nyaya isati yatanga kutongwa imwe iri kusakasira pakuti mutonga ari kutonga nyaya iyi semagweta tiri kuisa pamberi pedare kuti asikufanira kunga aripo mutongi iyeye nokuda kwezvakambobuda mumashure saka ndo dzimwe nyaya dziripo dziri kuda kuti dzipindwe mutongo padziri tozoona kuti zvinofambira mberi zvichienda nekupi
avo vange vari umwe wemagweta anomirira vazvare Mamombe naChimbiri vapaida mwoyo Saurombe vari parunhare kuHarare neStudio 7. Chisiri kunyatsonzwisisika chinonzi chiri kuuraya mombe mumatunhu akawanda enyika izvo zvinonzi zvave kuita kuti varimi vakawanda vagare vakabatiraura mumaoko vachitya kuti chirwere ichi chingangovavharira matanga avo izvi zvinoteverawo mashoko ekuti varimi vakawanda mudunhu rechirumhanzu Zimbabwe vari kufirwa nemombe nekuda kwechirwere ichi icho vamwe vari kufungidzira kuti chingangove January disease mumwe murimi anonzi akatorasikirwa nemombe shanu mukati memazuva maviri izvi zvinonzi zviri kuitikavo mune mamwe matunhu muMidlands mekare kumasvingo kumashonaland east nekumashonaland west asi nyanzvi dzezveutano hwemhuka vazivaishe zhou vanove zvekare munyori mukuru wesangano revadhumeni reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association vanoti kunyange hazvo chirwere chiri kunyanya kubata mombe nguva ino chiri chefoot and mouth hazvivashamisi kuti mombe dzinogonawo zvekare kunge dziri kuurayiwa neJanuary disease sezvo chirwere ichi chichigona kungomuka kana mombe dzikaita zvikwekwe ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri
izvozvi izvi tiri mubishi Department of Veterinary Services riri kuburitsa vadomeni mavaccinators ari kupinda mumasango tine Masvingo province yakatoburitsawo vashandi vari mukati menzvimbo yemwe nezi nechiredzi kuedza kuvaccinator asi ii vaccination against foot and mouth disease hatirambi kuti January disease iriko nokuti ine macycles akawanda ende inouya yombotiza kana maconditions achingaita environment ichingaita kuti inge ichibudikira pamombe pachipfuwo inogona kubudikira asi pari zvino izvi yava ne katingati isusu kanzira katakaona kuti kanobatsira kakati improve way kakawedzerwa pakutitirwisana nechirwere ichi kakavandudziwa madipping services edu varimi vava kudhibhisawo zvipfuwo zvavo zvakaringana pamwedzi mumwe chete
ndeyapi mamwe matunhu ari kusanganikwawo nematambudziko ekuti varimi vari kufirwa nemombe dzavo nezvirwere zvavasiri kunyatsonzwisisa kuti chirwere chipi
Mashonaland West zvakare tidori nevadhomeni vatoendawo kumasango kunoitawo vaccination program iyoyo vakatarisana nokudzivirira zvirwere zvinganetsa zvakafanana ne foot and mouth disease pazvipfuwo zvavarimi vedu. Pane mishonga yatakambinge tataurira varimi pahurukuru yatakaita yakafanana na Butajax, Butacam, inogona kubatsirawo kuti varimi vagare vainayo vachibatsira kuti vadzivirire zvipfuwo zvavo kubva kugenuary disease. Ichi chirwere chinouya nenguva chichiti kana chinge chauya chombotiza nokuti chine macycles pachirungu akati wandei. Asi pari zvino takawedzera, takaimprova nzira yatakanga tichidhibhisa nayo zvipfuwo zvavarimi vedu. Varimi vava kuwana dhibha nenguva yakakwana nenguva yakafanira zvokuti izvozvo zvoga zvinogona kutibatsira.
Imiwo muri kubatsira nenzira dzipi varimi kuti vasanetseka nekusangana nematambudziko iwayo ekufirwa nezvipfuwo?
Varimi vasanetseka zvakanyanya isu tiripo. Isu tiri kuti varimi vanenge vanetsekana vakawanda ngavatarise venhu veveterinary services vadhumeni vedu vezvipfuwo vakamirira kubatsira varimi vedu nenguva yakafanira. Kana vachinge vaenda ikoko vadhumeni vavo vanondovona vondoongorora voona kuti chingava here chigwere chegenuary disease, nokuti izvizvi zvinogona kuita kuti murimi abatsirikane kuziva ramangwana rezvipfuwo zvake.
Avo vange vari vazivaishe Zhou vanove zvakare munyori mukuru wesangano revadhumeni reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sachigaro vesangano rinoona nezvesarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Support Network ZESNI vaAndrew Makoni vanoti zvakakosha zvikuru kuti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inyatsoita nemazvo urongwa hwekuganhura matunhu kuitira kuti sarudzo dza 2023 dzisazoite mutauro. VaMakoni vanoti zvakaitika muna 2018 zvokuenzanisa uwandu hwevamiriri mumatunhu mashoma neane vanhu vakawanda hazvifanire kudzokororwa. Vari kukurudzirawo vanhu kuti vanyorese kuvhota. Mumashoko kuvatori venhau, mukuru anoona nezvesarudzo muzek vautoile Silaigwana vanoti kugadzira miganhu kunotora makore maviri uye vari kuzviita muzvikamu zvitatu. Chikamu chekutanga icho chakatotanga ndechekunyoresa vanhu. Chikamu chechipiri chinenge chave chekumbogadzira miganhu nevanhu vanenge vari mugwaro panguva iyoyo, uye chekupedzisira chinenge chave chekugadzira gwaro rekupedzisira rinozoshandiswa musarudzo. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMakoni.
Nyaya yekugadzira miganhu iyo inodaidzwa muchirungu kuti delimitation inyaya yakakosha zvikuru, nokuti ndo inozoita kuti tizive kuti matunhu kana kuti maconstituents nemawards anenge akakura zvakadini. Nokuti zvinotarisirwa ndozvokuti hapafani kunge pane musiyano yakanyanyisa zvikuru mukubva mudunhu rimwe nerimwe, muconstituency imwe neimwe, kana kuti muward imwe neimwe. Takatarisa isu chiinda muelection ya 2018, ongororo yakaitwa yakataridza kuti matunhu kana kuti maconstituencies aya pana akawanda anopfuura 106 kubva maconstituencies 210 akanga akasiyana zvakanyanya mumanhamba yevanhu vanonge vari muconstituency imwe neimwe.
Muunga pamuenzaniso here ipapo?
Tikapaso muenzaniso. Constituents huru yanga iripo muna 2018 elections yakaita seHarare South. Harare South yanga ine vanhu vanodarika 76,000 mavota. Totarisawo zvakare kuti constituents yanga iri dikisa yanga ine vanhu vakaita sei. Yanga iri Gutu South yanga ine vanhu vanosvika 14,198 mavota. Saka zvichireva kuti maconstituents maviri iwavo kunyangwe zvazvo vakasiyana pamanhamba, vamwe vakawandisa, vamwe vari vashomesa, Vese ivavo vakanga vano mumiriri mumwe chete noumwe chete.
Izvi zvinokonzera matambudziko akaita sei?
Izvi zvinozokonzeresa kuti pasava pave nevanhu vakawanda vanenge vachitadza kuwana umiriri hwakaisvonaka. Constituency 76,425 vanhu, mutungamiri wayo kana kuti MP wayo anogona kutadza kuti akwanise kusvadza zvido zvevanhu 76,425. Asi uyo ari kuGutu South kune vanhu 14,198 anogona kunge ane nguva yekuti azadzise zvido zvevanhu ivavo. Saka tinofanira kunge tine maconstituencies anoenderana kuitira kuti umiririri hwacho hunge hwakafanira. Totarisawo zvakare zvakaitika kuMount Pleasant Heights uko.
Kwaakaitika dambudziko reiwo?
Takaona kuti Mount Pleasant Heights zvinova iri muguta reHarare yakapatsanurwa nepakati muna 2017. Zvakazokonzera kuti vamwe vari Mount Pleasant Heights vange vari kumaconstituency emuHarare muno asi vamwe vachiendeswa kumaZoe South, chinova chinhu chinoita kuti vamwe vane mainterest akafanana vashaye vanovamiririra. Uyezve chakakoshera delimitation iyi ndechekuti izvo yakagumisira kuita kare kare.
Igore ripi rakapedzera kugadzirwa nyaya yemiganhu?
Maboundary emunyika muno akagumisira kuakwa kana kuti kudhirowewa muna 2008. Shirova kuti takaenda kumaelections muna 2013 nemuna 2018 pasina kugadziriswa maboundary iwawo. Zvinova zvakakonzera kuti muve nouwandu hwakasiyana kubva muconstituency imwe neimwe. Saka zvakakosha zvikuru kuti maboundary aya agadziriswe patsva.
Muri kukurudzira kuti vanhu vaite sei panyaya yekunyoresa kuvhota apa?
Chirongwa ichocho chichiitwa, tinokurudzira kuti vanhu vanyorese kuvhota, nokuti kutizoziva kuti muconstituency imwe neimwe mune vanhu vangani zvinenge zvichiteverawo kuti nzvimbo idzodzo mumatunhu imomo vanhu vakarejista vakawanda sei.
Sachigaro vesangano rinoona nezvesarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Vachinyora paTwitter pavo, mumiriri weUnited Kingdom muZimbabwe amai Melanie Robinson vanoti vanofara zvikuru kunzwa kuti vazvare Joanna Mamombe naCecilia Chimbiri vape kudzimba dzavo mushure mekupiwa mikana yokubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pastudio 7 apo makadi zvenyu mese munotipa nhau dzechokwadi. Ndinonzi mai mashiri ndiri papolokwana apa, ndiri kungoti vamunangagwa dai vativurobho tatadzokera kumusha. Asi regedzai nditaurewo zvangu panhau yekovhidhi. Panhau yekovhidhi, hama dzangu dziri muZimbabwe, please tambirai vaccine. Chirwere chekorona chinouraya. Upenyu hausi hwava munangagwa, upenyu hausi hwachamisa, upenyu hausi hwaani cheriwo zvematongerwo enyika. Upenyu ndehwako iwe nemhuri yako. So ndiri kutaura kuti ini ndakachirwara chirwere ichocho, chinorwadza. Nguva yataakuendai, please ngatizvidzivirirei. Handei tinobayiwa. Zvekuti yakabva kupi, yakatorwa nani, hazvina basa. Handei tinobayiwa, handei tinozvidzivirira tese, tese nemhuri dzedu, handei tinozvidzivirira, please handei.
Pamusoro totaura nyaya dzedu dzokuti dzokei kunyika kweduwo, asi zvinhu zvacho zvakaoma, covid yacho zvakaoma, kuti nyika wazi kufamba kuti tidaro tidzoke kunyika kwedu zvinzongotirwadza kuti tigare kunyika yevamwe zvichatirwadzawo isusu titovawo kuno ndiri kupictoria zvichatirwadzawo zvichatirwadzawo kugarawo kunyikawo yevamwe watifanira kutiwo tishandirawo nyika yedu asi zvotongotirwadzawo ndokunaunda vatozvifarirawo COVID.
Mangwa maswera seiko, maswera seiko vashamarari vepastudio 7. Ini ndinonzi Gary, ndiri paPretoria, South Africa. Ndinonzwa kurwadziwa zvikuru nezviri kuitwa nemapurisa izvo. Vari kumisa July 1st, 31st movement, kuvamisa basa kuti hanzi vanosungwa. Hazvina kana nenidhi yekuti mapurisa anga achinotifaiwa izvo. Vana chinotimba pavaienda vachinoclean vaimbomiswa here? Zviri kungoonekwa kuti vanhu vari kuda kuita move forward ne movement yavo ye 31st July movement iyoyo, ndosaka vari kuvharidzirwa kuti vasaite basa rakanaka iri. Kuclean hakuna need yekuti kunoda kunotifaiwa mapurisa. Wava musangano here yaHarare here inonzi inotanga here notifaiwa mapurisa kunzi kuda kuitwa rani? Vanhu vari kubvisa marara, eh? Handiti ndo yatinoti community service iyoyoyo. Dai vangarivhume vakwidza nyaya yavo kumatare edzimhosva kuti vanzwe kuti pane mutemo here unovarambidza kana kuti unovasungira kuti kana vachida kucleana vange vachitanga varipota kumapurisa. Ndo zvandinokumbira, ndo zvandiri kufungawo nazvo izvozvo. Maita basa, munoita basa zvikuru vanhu vestudio 7 nekutipa nhau dzechokwadi.
Mangwanani akanaka vatanonoka hwande nevamwe vose vandisina kutaura nemazita avo. Tinoti kwamuri mamuka sei? Ai, ini ndamuka zvangu ndiri pano paMozambique pano. Zvinondishamisa munyika yeZimbabwe, chinhu one, zvakaipei kuti vanhu avo vari kugadzira dhorobha reHarare kuti rive rakachena? Zvinoreva zvekuti Zimbabwe payana zvainoda chaivo chaivo zvaicha vhizi. Murikusunge vanhu, vari kusunge vanhu vari kuchenese guta kuti rive zvakanaka. Zvinoenda kuti tu mapurisa achowo futi. Chionesi mapurisa eZimbabwe ka vamapurisa vepolitics zvivoita havachazvizivi. Kuti chaizvo chaizvo kuvabvunza kuti zvamuri kuita muri havazvizivi. Kubvise honye dziri kushupa munyika kuzi mwakaipa. Ndochidofu chisikaiti ichocho. Tarisai nhasi uno vari kuti maticha vasahora. Kuzi ticha ngahore mari yemunhu yelebha isina nechainoziya. Asi ticha munhu unosimudze nyika asi nhasi uno vatouraya dzidzo. Zimbabwe ndiye chava pasi pasi maererano nezvedzidzo ngenyaya yeumhondi nepolitics isina zvayakatarisa. Iyo hurumende iripo iyi zvairi kuita chaizvo chaizvo haichatozvizivi kuti inoziva kuti vanhu varipo havasiri vanhu vayo. Nhasi uno muti maticha anohore mari isikashandi. Nditicha unofanira kusimudzira nyika yeZimbabwe. Mwari ngaapindire. Asi zvakafanana, Mwari unopindira futi pane vanhu vanozvibatsira. Vanhu vari kuvhota hamupana zvemavhoto. Saka zvipo zvevanhu vaona ngezvei? I'm so sorry for that.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bodi rinoona mafambisirwo anoitwa basa nekambani yeFacebook nezuro rakatara kuti vaimbove mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vamboramba vakamiswa mukushandisa social media yeFacebook kweimwe mwedzi mitanhatu. VaTrump vakavharirwa Facebook yavo zvichitevera mhirizhonga yakaitwa nevatsigiri vavo musi wa6 ndira yakakonzera kufa kwevanhu vatanhatu. Facebook nemamwe makambani esocial media akashorwa zvikuru zvichinzi akange abatsira vaTrump mukupeshedzera mhirizhonga iyi uye mukushambadza mashoko emanyepo pamusoro pezvakabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika dzemunambudzi 2020. zvichitevera mashoko abudiswa nebhodhi reFacebook ekuti vaTrump varambe vakambomiswa mukushandisa kwavo Facebook. VaTrump vashora makambani esocial media anosanganisira Twitter, Instagram neGoogle nemamwe vachiti makambani azere huori uye anombunyikidza kodzero dzevanhu achirambidza vanhu kutaura zvavanoda vakasununguka izvo vanoti zvinotyora kodzero dzevanhu. Vanodzidzisa zvokutapa nhau paUniversity of Indiana mudunhu rePennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vanoti vaTrump vanogona kutukirira havo makambani akaita seFacebook sezvavari kuita, asi hazvina zvazvinobatsira sezvo vachiramba vachiita zvakakonzera kuti vabviswe pamasocial media iwaya.
Vanopa advice kune Facebook kuti iwo vaTrump wasabvumidzwa kuenda paFacebook kwemwedzi mitanhatu, asi vakumbira kuti weFacebook wauye nepolisi yekuti vanhu vanobviswa sei paFacebook, yekuti vari kutiwo mukabvisa vaTrump ko vamwe madictators ara munyika dzese dzakasiyana-siyana munhu waita sei, munhu wabvisawo here? Saka hanzi ngakuye nenhike matanho masteps ari clear anoratidza kuti ko vanhu vanobviswa sei paFacebook. Asi kwazvino watiwo ndike vaTrump ngava wasabvumidzwa bakuya kuFacebook.
Pane zvikonzero zvavapa here zvokurambidza vaTrump kuti vadzoke paFacebook?
Iya, ngekuti vaTrump havana kuratidza kuti wachachinja here, ngekuti vakuramba vachingotaura zvinhu zvimwe chete izvo zvakavabvisira paFacebook. Saka hanzi hapana chinoratidza kuti wachava munhu mutsvene, munhu anotera mitemo. Saka hanzi ngekuti havana kuratidza izvozvo, saka hanzi ngavarambidzwewo kukuva paFacebook.
Hazvityori kodzero dzavo here zvokutaura zvavanoda vakasununguka sevamwe vagari vemuAmerica?
Aiwa, Facebook ka ionzi private property, you know, chinenge chitoro. Kana mune chitoro mune maruramiro ekubvumira kuti anouya muchitoro mundiani asingauye ndiani. Vanhu vazhinji havazviziva izvozvo, ngekuti vanofunga kuti inzvimbo yekutambira vanhu, munhu wega ega anogona. Aiwa, Facebook iprivate property, pane munhu anomuridzi wayo, ine muridzi wayo. Like kana mune mota, imota yenyu, hazvide kuti munhu yese ada kupinda mumota yemunhu anopinda.
Pane kwavangaenda here kuti varwise zvatarwa izvi?
Havakwaniseka. Kana vaenda kumugoni kumakotsi ka havazobudirira ba, ngekuti dare renzimoso haringati pinza munhu mubhazi mako iwe usingadi, ngekuti private property ka. Hongu anoti ane mararamiro ekutaura, asi weFacebook wane mararamiro wekuchengeta zvinhu zvavo mapona. Saka makota achazoona kuti uyu ane mararamiro akakura ndeupi. Panyaya iyoyo weFacebook wane right yekudzinga kana kusadzinga munhu. Watamba wasi munhu wekutanga kudzingwa kuFacebook. Kune vanhu vakawanda chaizvo vakadzingwa kuFacebook.
Avo vange vari vanodzidzisa zvokutapa nhau paUniversity of Indiana mudunhu rePennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vazvare Johana Mamombe naCecilia Chimbiri, avo vakabuda mujeri rechikurubhi usiku hwanezuro, vanotarisirwa kumiswa mberi kwedare redzimhosva nhasi china. Mombe dzakawanda dzofa nezvirwere zvisiri kunyatsonzwisisika. Zimbabwe Electoral Commission yokurudzirwa kuita basa rayo nemazvo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.